mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 gunyana 2020 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Hurumende inopomera MDC Alliance mhosva yekushanda nevekunze mukuedza kuibvisa pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane gumi nevatanhatu 7816. Nezuro vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakabatwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevana 44 vafa nechirwere ichi. Kwozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine zana rine gumi nevaviri 6112. Tichienda pamhepo mangwanani ano emusi wechipiri, Johns Hopkins University yazivisa kuti vanhu vafa necoronavhairasi pasi pose vapfuura miriyoni imwe chete. Kota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika State Security vaOwen Ncube vanoti bato reMDC Alliance riri kushanda nenyika dzekunze kuti hurumende ibviswe pakutonga. VaNcube vakataura mashoko aya kuvatori venhau nezuro asi pasina humbowo hwavakapa uye vakaramba kupindura mibvunzo yevatori venhau. VaNcube vakapomera MDC Alliance mhosva yekukonzera kusagadzikana muZANU-PF nemunyika vachiti MDC Alliance iri kushanda nevanhu veG40 avo vavanoti vari kurwisa ZANU-PF. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vanoti zvataurwa navaNcube hazvina nematuro ese nekuti vanhu vose vanoziva kuti ari kuvashungurudza ndiani. Vati zvekare nezviito zvayo ZANU-PF ndiyo iri kukonzera nyika dzekunze pamwe chete nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kuti dzione zviri kuitika muZimbabwe. Vashachwayo vati kana ZANU-PF yave kutaura ichidai iri kuedza kutsvaka chikonzero chenhema kuti isunge nokushungurudza vanhu kuvhiringa mapato ezvematongero enyika pamwe nekusunga vanotungamirira masangano anomirira vashandi.
Isu SMDC Alliance hatina kana nyika yatinoshanda nayo nekuti tingori pati yevanhu, pati yakaumbwa nevashandi, pati yakaumbwa nevagari, pati yakaumbwa nevadzidzi vanga vatambura nezviri zvinonetsa muZimbabwe. ende nanhasi ndo vari kufamba mberi nechirongwa ichi munozviziva kuti mukuru wemastudents ese nyika yese weZimbabwe National Students Union atori mujere kutaura kwatiri kuita kunoko nenyaya iyoyo yezanupf munoona vakuru vakuru vezecitu vana vamutasa everyday vanenge vachida kutokwadzwa nehurumende yeyi ndo vanhu vakafoma party ndo vanhu vari kutungamirira agenda yenyika agenda yekuti tisunungure Zimbabwe ndo zvinhu zvatiri kutevera izvozvozvo
vari kuti bato renyu riri kushanda nesimba kukanganisa bato reZANU-PF mune chokwadi here mumashoko aya
ivo ZANU-PF ndo iri kushanda nesimba kuzvikoromora yega ZANU-PF ndo iri pabishi rekushaudha vamwe vakaona mazuva pera kwakauya vanhu veANC vakatanga kushaudhwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kuVindoko why ANC yakauya kuHarare isina kuenda kumaputo kana kuti isina kuenda kumaheru yakauya kuno nenyaya yekuti kuno vana vemumba vachema vana vari kurova mhere baba vamuka chibhebhenene kubhinya vana baba vamuka chibhebhenene kuponda vana saka ivo ndo vari kudeedza vekunze nenyaya yezviito zvavo baba vane ruzha pamba manekidzo anonzwa kuti baba vapa vanyaya kuponda baba vapa vanyaya kuita zvakadai saka ivo vari kudeedza maitiro avo ndovari kudeedza vanhu vekunze kuti vaone zviri kuitika
mune ukama hwakadini nevaya vanonzi maG40
isu tiri pati yevanhu vese zvemafactions avo kuZANU-PF ndezvavo vaakutoda kutouya kuno kuMDC kundogadzira mamwe mafactions ndo vakamanufacture nakupe ndo vakamanufacture namonzora vaakupita musava nekushandiswa nezanu ndo vakamanufacture nakomichi saka ivo ndo vaakutouya nemafaction batiri mafactions avo vari kuimpota kubva kuZANU-PF kunza kwatiri manje isu vashamisika nekuti vana vezimbabwe varamba kudhivhaidwa vana vezimbabwe varamba kupatsanurwa
zviri kunzi zvakare bato renyu riri kutaura zvemanyepo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munoti chiina mashoko aya
nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya yekutaurwa ka inyaya yezvinhu zviri kutoitika nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe zvinhu zviri kutozikanwa zvinhu zviri kutozikanwa ndosaka michiona izvezvi kudiaspora uko Britain South Africa kwakasiyana-siyana kuAmerica kwakazara maZimbabweans ari kutiza kutyorwa kwekodzero dzevanhu vari kutiza Zimbabwe iri kupisa isikagariki vari kutiza kutambura vari kutiza kurohwa nekutambudzwa neZANU-PF saka haisi nyaya yekuti zvinhu zvoda kutaurwa zvinhu zviri kutooneka zvinhu zviri kutoitika hazvina mubvunzo
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Rachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ongororo yarakaita nezuro musi wavhurwa zvikoro inoratidza kuti hapana kudzidza kwakaitwa nezuro sezvo varayiridzi vazhinji vasina kuenda kubasa. Mugwaro ravatumira kuvatori venhau Atus inoti chikamu chimwe chete kubva muzana 1% yevarayiridzi ndivo chete vakaenda kubasa kumatebeleland north. Atus inotiwo kumashonaland east zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% zvevarayiridzi ndizvo zvakaenda kubasa. Tichienda pamhepo hatina kunge takwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vaKane Matema kuti tinzwe kuti kuvhurwa kwezvikoro kwakafamba sei nezuro. Vechidiki veMDC vakapinda pamuzinda weMorgan Tsvangirai House vanoti havasi kuzobuda kusvika avo vakanzi nedare vafanotungamira bato iri muzvare Tokozani Kupe vaita musangano neNational Council ya2014 sezvakatarwa nedare repamusorosoro. Asi munyori mukuru weMDCT yaAmai Kupe vaDouglas Monzora vati vechidiki ava vakatengwa nemari kuti vavhiringidze urongwa hwebato ravo. Sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vange vari mumuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House havana kudaira nharembozha yavo. Mutauriri webato reMDCT vaKalipani Pogeni vaudza Studio 7 kuti vachiri kuunganidza umbowo hwezvakaitika vozodzoka kwatiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ari mumuzinda uyu vaDanford Ngadziore kuti tinzwe zvizere.
Kana vari kuita muMDC makakatana atakaona tose takatarisana vanga vari kuMDC Alliance vanga vasiri nevese vanga vari mustructure 2014 vakauya pamwe chete vakaonesana chisungo chekuti 1 MDC ino MRT House yava party yava muzinda wezano.
Pane humbowo here wekuti izvi zviri kuitika vaNgadziore?
Kune leadership yaZara yari mabodyguard estate. Kune vanhu vakarikutwa kuva MDC staff vanova vanhu estate. There are a lot of activities dziri paHarvest House. And donzo nemafounding principles avatsvangirai neMDC ekuti tirwire rusungo rweZimbabwe. Panga pasina tarisiro yebuza Harvest House yanga yava an extension of ZANU-PF headquarters. So therefore, nana zvakakodzera sevanguard yemusangano tiche take over zviri peaceful.
Asika dare repamusoro ndo rakatonga kakuti maofisi aende kune chikwata chiri kufanira kutungamirwa namai kupi.
That transition yakaitwa iyoyo yakaitwa zvepamutemo nevanhu vese vari mustructure 2014 tiri pamwe takabatana without any violence or even intimidation. Ino kutaura kuno tiri muno muHarvest House vamwe vari muno mwari panze masikati mapurisa vambouya makuseni vachida kuchidzira vanhu vaitora kuinvolva. Tiri pachena tiri very clear kuti isu seMDC hatisi kuzochitidzirwa zvakare hatisido kuti mapurisa vapindire munyaya yedu.
Handi basa remapurisa here iri vaNgadziore?
Nyaya iripo ine nyaya inechekuita neMDC hainei nezanu hainei nemapurisa. So tiri kuti mapurisa hapana mhezvanga iripo hapana akachitidzirwa. So mukana wenyu kuti munge muri vanhu paMRT House tikukwanisa kunga hausi necessary. But nyaya hombe iri pana ndee kuti izvo where we are going this party haingararame National Council isina kugara, haingararame National Executive isina kugara, haingaiti party yekuti izvo for over 8 months after Supreme Court judgment hapana boka reMDC National Executive National Council rakagara pasi kuonwa kuongorora nekuita interpret constitution and also nekuita interpret judgment yakaitwa neSupreme Court. So what had happened kuti izvo my individuals were the ones who were controlling everything takachiitika. So this party is a big party yakafirwa nevanhu. And we don't want this party ipinde mumaoko individuals but ngaipinde mumaoko institutions ema organs e party vachipa direction. That's why we are here today.
Asika tanzwa kukava munzura vachiti munogona kunge makapamba vanhu varimo mumaofisi imomo mu MRT.
Ngoma blessing atisi chokwadi patakapinda takatobvunza vanhu vese vanga varimo tikati anyone anovolunteer kubuda utaya pano for a specific program but takaaddressa munhu vese aripo tichitaura chinangwa nedonjo ratavinga. Then the rest vaka volunteer kubuda vanga vagara varimo vamwe ngazobuda makuseni azvara nasa. So hatisi chokwadi chavamonzora kuti mune vanhu vari mukati vakabatwa for hostage inhema endo culture yamonzora iyoyo. It's not new. That's why even anyeba achitizvo vanhu vari mukati vanhu vachamisa iye achiziva kuti ndiye akasainira gorokore kuti ave ari in charge nesecurity. So how can you accuse your own person whom you have appointed to be a security head of Harvest House? This is Douglas Ngunzara for you. So it's not true.
Taonawo vaKomichi vari mukati imomo mungatiudza kuti vamire papi chaizvo?
Handizivi pavamire asi chandinoziva ndechekuti izvo mutambo watinawo wechidiki ndokuti mudzosangana udzoke kuvanhu vandobvunza mawadzi madistrict maprovinces voenda kunational council nekunational executive vachipiwa gwara nedirection yemusangano. Pane kuti vanhu vatatu oro vaviri vanogara pasi waapoenda standing committee to expand those people vakaita maappointment standing committee asakwana quorum vatakatoapoenda more than those people vakasvita achapoenda those people. So itori challenge iyoyo.
Mumwe wevechidiki veMDC vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zi dreamlive.com ine nyaya pamusoro pegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaOwen Ncube vachipomera vaimbo vegurukota muhurumende yavaRobert Mugabe muzvinafundo Jonathan Moyo nevamwe vavo vari muupoteri mhosva yekukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika zvikuru mukati memauto nemapurisa. Chronicle rinoti dunhu reshurugwi ratarisana nedambudziko rinokonzerwa nevanokorokoza vachishandisa mishonga yecyanide nemercury, mishonga inonzi yave kukonzera zvirwere zverurindi negomarara, uye mishonga iyi ichiurayawo mombe nezvipfuwo zvinonwa mvura yashandiswa nevashandi ava. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 pano ini ndinonzi Dennis hangu pakapa Punyabanga. Haini zvangu zvinova ndezvekuti vanhu vari muzano PF kana vachinge vaperekwa zvaya zvavanopomera mhosva munhu umwe noumwe. Pendanzo achitaura nadhiva mavhinga apo ivo vaingoti kwanzi hatizivi kuti chinonzi hachiiti chimuzimbabwe chii. Ko ivo havanyatsonzisisa kuti kana vichinge vaita mhosva ivo pachavo havasungani, asi waita mhosva umwe panext door anosungwa kuti chese uchiti handina kunaka. Kusungirwa izvo zvekuti se uchiti kutanga kwangu hakuna kunaka. Saka pane munhu angatenda ari kutongwa nemunhu asikafidhi mhuri yake. Kanzi kwanzi ndinokupira chekurya mwana, unzi kwai wai kuda kutaura zvepolitics, chekurya chakawanda. Chakawanda chiripi? Harahwe chaidzo. Vanhu vakuru, vanhu vasina basa vanochema vechiti hatina chokudya. Ndinokumbirawo Mugabe, vanhu vamunangagwa vatibatsire nechokudya. Hapana kana action inotorwa munyika yako. Vanhu unoda kungoti vapone vechikuti makanaka, makanaka kuita Mussolini here? Because Mussolini was always said to be a good king nguva dzake muitaly. Saka ivo ndozvakandokuita here kuti kana munhu anyakunyaka uchizwa nzara zvakadi kunzi hai ingoti zvakanaka chete? Hai, asi ndingamboona government iri corrupt kudai. In my entire life I'm now 47 years, but I haven't seen such a thing muupenyu hwangu hwose, which means Mnangagwa hapana zvaanobatsira nazvo. Anongobatsira mhuri yake nemasoja vanopa mari ivavo nemapurisa acho. Saka hapana chinobatsirwa naye munhu wake, nyange takagara naye over 25 years or 30 years, hapana kana chaanombunza muvanhu. Saka the best way for him is to just shift and give some others some chance to rule. That's all we can say about him.
Ndinozi James, ogara kuMosambiki mushungwe. Ndoda kutaura ngeamuna dai anga ari umweni unonyara zviya, waizotokona kutobhuya kuti ii sori henyu madhodha, ndakatopinda pakashatawo pashaishwa, ndeiti dai ndingazvigonawo. Ino ii hapachaiti kuti asanyara, kuti zvonyadzisa kuti abve onyara, nokuti waipinda aiti unozvigona. So ngaachitobude pachenoti. Inini ii ndakatopindawo kuveni ndaitiwo ndingagadzirisa kuve nepanga pakashaishwa ngemusharuka, ndokuti asanyara ipapo abve zviri pamberi. And dai anga umweni ngaatokumbire ruregerero kune vekuBritain vaone kuone mari yemuZimbabwe nekuna ana America iyo, kwete zvake zvokubhuya kuti hamuna ntamo kuveni vanhu vanotambudzika. Ena unoenda iyo koupedzisa upwanya, panonga paakutoti vanhu vanode kusimukira, ndo paanoenda koupwanya ipapo.
Vakadiko vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ini ndinoda kutaurira panyaya yekutaurwa naaparadzai yekuti vaRamaphosa vakatuma nhume dzakauya kuZimbabwe. Nhume idzi dzikauya dzikaona zvinhu zvese zvakanaka, dzikataura dzikanzwa kuti zvese zvakanaka. Vakaenda kupi? Kwavakaenda vakaona kuti zvinhu zvakanaka. Handini makavavharira kuti vasaibude panze, vasafambe-fambe vachitarisawo mamapato mabhishopu nemamapato maopposition party kuti vataure nawo. Vakadzokera ingawani, vakadzoka futi. Kudzoka kwavakaita dai vakakutanga vakaona kuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe, vaidzokerei? Imaparadza, musataure zvisina basa risa. Kana imi muchifamba musikazive kuti kune zvimwe zvinhu zvakaipa zviri kuitika muZimbabwe, musangoti zvakanaka. Zvataurwa ndotsigira adhewa mavhinga vakutaura kuti uori ndo hwakanyanya muZimbabwe, yakatozara ana madhewa ava mukutaura kuti hanzi vakuda vakauda kuti varungu vava kwa vari muZimbabwe varungogara vachingotaura zuva nezuva, varimo muZimbabwe imamo varungogara vachingotaura zuva nezuva, vakataura muvarova ndiri pano pazvangu pamakapani startup.
Pamusoro ivashamarari nemivose vatereri vestudio 7, ndaida kutaura maonero angu pamusoro pemashoko emutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa. Vamunangagwa ndinopesana navo pamashoko. Vanotaura nepasiri ipo, vanonyatsokuziva chii chinokonzeresa masankishen. Vasaema pamusoro pechiuru vachidanidzira masankishen. Masankishen anokonzerwa nekutyora kodzero dzevana veZimbabwe sezvamuri kuita zuva ranhasi iri. Moti masankishen abve, vana vembwa vasviniri zuva rimwe. Paripo vari muZANU-PF vakutonyatsokuona kuti kutungamirira kwenyu ndekwedemo. Masankishen anokonzerwa nekutyora kwekodzero dzevana veZimbabwe. Zviri kunzi gara zvakanaka nevana, asi vana vari kututsunwa nechekuseri vachiti hatina kugara zvakanaka pamba pano. Mava kumhanya nevanhu vasina kana kumbobvira vavhoterwa nevanhu, ndivo vamava kumhanyidza navo muchitora zvimakoti kuita zvenyu. Saka chii chichabuda munyika? Moti munyika makagariswa zvakanaka, muri kusunga vanhu vanonga vachiratidzira usiku nemasikati vachitsutsunwa nekuita kwenyu, moti vavengi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm manheru ano. Nhasi tiri kuendera mberi nehurukuro yedu nezvematambudziko akatarisana nevechidiki zvichikonzerwa nechirwere chanetsa cheCOVID-19. Tichataura zvekare nezvemhirizhonga mudzimba munguva yekunzi vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheThe Connection. Muineni Mike Hove na 8pm manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vachamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vari kutarisirwa nhasi usiku kupinda mugakava kana kuti debate rekutanga navaJoe Biden avo vachamirirawo bato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party musarudzo. Misoro yenyaya inotarisirwa kukurukurwa nezvayo inosanganisira nhoroondo yeupenyu nemashandiro evarume vaviri ava. Kudomwa kwemutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, nyaya yezveupfumi, denda reCOVID-19 uyewo nyaya yerusaro raganda inonzi nevatema vemuAmerica vari kusangana nayo zvikuru kana vachinge vasangana nemapurisa. VaTrump navaBiden vari kutarisirwawo kupinda mune mamwe madebate maviri achaitwa musi waGumiguru 15 na22. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, jonga kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni avo vari muWashington DC kuti tinzwewo maonero avo.
Chikuru chatingatarisira munhaurwa yokutsvaga achatungamira America pasarudzo yemusi wa3 mbudzi atingati presidential debate, ndechekuti vanhu vachaona mutsauko pakati peavo vanogara vachiita zvematongerwo enyika tichitasa kudivira vaJoe Biden, yatingati traditional politician, vanenge vachitaura nemanzwi akakwenenzverwa anotsigira nawo nekufambirana nemafambisirwo anoitwa zvematongerwo enyika. Nerimwe divi tinenge tichiona vaTrump kuti vachabuda semunhu asingatevedzere gwara rekutagakava rekudzorana pfungwa kana kuti rekuedzana pfungwa kuti vatsvage rutsigiro yatingati civil debate. Muchaona kuti vaTrump vachashandisa mukana upi zvavo vanowana kuinterrupta kana kuti kusotsekedza vaJoe Biden kuti vasange vachitaura zvinhu zvine udzamu uye zvinhu zvakaringana.
VaTrump munharu kutungamira ari pachigaro iye zvino havangashayi zvavangataura pamusoro pezvavawana kana zvavaburitsa mukati memakore mana avanga vari mutungamiri. Zvii zvatingatarisira?
Tinoona sekuti vaTrump mukurodzana pfungwa umu havasi kutarisira kuti pave neyatingati mapolicies kana kuti zviga zvavanoti kuvana veAmerica ine rakasiyana navaBiden nepapa. Vanenge vakatarisirwa kuti vachange vachingotsoropodza vaBiden chete vachizvirova dundundu vachizviti ivo zvavakavimbisa vana veAmerica vakazvikwanisa kuzviita mumakore mana avanga vachitungamira ivo vaTrump, zvinosanganisira sekuti kudzorwa kwemauto eAmerica anga ari kune dzimwe nyika, zvinosanganisirawo kuti kunyange zvazvo zvisina kuzosvika pavanoda vakamanikidzira chete kuti ruzhowa rwemuganhu weAmerica neMexico kana kuti yatingati border wall chidimbu chayo chitange kuvakwa. Zvese izvozvo zvavanenge vachizvikudza pamusoro nazvo. Mukatarisawo nyaya yeekonomi muchaona vaTrump vanenge vachikuza chaizvo vachitaura kuti korona isati yauya upfumi hwenyika hwanga hwavandudzwa huri pamusoro zvikuru kwazvo huchinyatsokufamba negwara, sezvo vachizviti ndimo zvina bhizinesi anoziva chaizvo. Vachataurawo zvakare nyaya yekuti America haichadhirerwa nedzimwe nyika. Vakaitawo renegotiate kana kuti vakataurirana patsva kugadzira urongwa huri pakati peAmerica, Mexico neCanada yatingati NAFTA yei. Vachataurawo zvekare kuti kumauto uku vakasimba, vachataura kuti vakaunza mari yakati wandei kumauto eAmerica, uye vakarwisawo vanoti matororo vanosanganisira vana Soleimani, General Soleimani vekuIran nerimwe divi vanenge vachiti vaBiden vagara mupolitics kana mune zvematongerwo enyika kwemakore anopfuura makumi mashanu asi hapana chakati chikiti chataona chavati vaburisa. Ndo zvatinotarisira kuti vaTrump vanenge vachitaura.
Ko, takatarisawo kudivira vaBiden, zvii zvinenge zvatingatarisira kuti vaBiden vachazvitutumadzawo nazvo?
Tikatarisawo kudivira vaBiden tingati takatarisa nemaDemocrats. Main topic inenge iri nyaya mbiri. Nyaya yekutanga nyaya yekurwisana nechirwere cheCovid kana kuti coronavirus, iko maDemocrats vari kuti vaTrump vatadza kuisa nyika pagwara rakati twasa rekurwisa corona, zvaikonzera kuti muve nevana veAmerica vafa vakawanda vanopfuura 200,000 iye zvine izvi vane utachiona vasvika 7 million. Saka zvese izvozvo izvi kumaDemocrats vanenge vachishandisa izvozvo kushorawo vaTrump uye kuramba chokwadi kwavaTrump. Tinoonawo zvakare kuti iyo nyaya yeikonomi muchaona kuti vaBiden vacharamba vachisungirira chaizvo nyaya yekuti economic revival yakaitwa navaTrump yakabatsira chete avo vagara vaine mari, mbozha dzemari, makambani makuru neshamwari dzavaTrump mabhiriyoni nemamiriyoni, asi vanhu vonje zvavo yatingati middle class kana kuti working class hapana chouri chavakanyatsokuwana kubva muutungamiri hwavaTrump. Muchaona zvakare kuti pachaita mangange panyaya yestimulus yekuti vanhu vezvinezvi vakawanda havasi kuenda kumabasa kana kuti vamwe vari furloughed vari kuenda kumabasa apo nepapo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunhare muno muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Chokwadi hama dzangu, upenyu mutoro, mutoro mukuru chaizvo. Leonard Jakata nekambo kake kakaita mbiri zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Hurumende inopomera MDC Alliance mhosva yokushanda nevekunze mukuedza kuibvisa pachigaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.